isu tinoziva kuti State Procurement Board ndo yakapa directive kuzeke kuti kambani yeLuxton Group Limited yekuChina inofanirwa kunge iri iyo ina tender yokusupplya mabiometric voter registration kits. ZANU-PF tinoziva kuti vanogara vachitaura kuti ivo vane usawira makare makare, usawira hwemandorokwati nenyika yeChina, kunyanya-nyanya neCommunist Party yekuChina. Saka isu tinoona kuti paLuxton Group Limited apa tiri kuona ruvoko rwemikuvhu.
Asikava Gutu, iyo kambani yeLuxton imwe yemakambani akanga akakomekedzwa neUnited Nations inove yamaikurudzira kuti inge ichipindira munyaya dzekusarudzwa kwekambani. Chii chazoshata apa?
Isu tikangoti tine intelligence, uchenjeri hwatinowanawo sebato, zvimwe zvokuti hazvingataurwi pamhepo, asi uchenjeri hwatinowana, intelligence yatinowana ndeyekuti vezek vakaona kuti zvinevetanyore kuti vazobata nekambani yeLuxton nokuti inobva kuChina. Vachiona ivo kuti zvinotinetsei kuti vazobata nekambani inobva kuGermany iyo yeDemalog identification system, kunyanya-nyanya kana kuti maringe nenyaya yekuti ZANU-PF, hurumende yeZANU nebato racho reZANU rine usawira hwakasimba neCommunist Party yekuChina. Saka vakaona kuti kana pane mikiribidi yavari kuronga yavari kuda kugadzirisa, kana pane mikuvhu Party 2 yavari kuda kuronga, zvaizonyanyonetsa kuti varonge vachishanda neDemalog identification system.
Saka imi muri kukurudzira here kuti vanhu vasashandisa michina iyi? Zvii zvamuri kukurudzira?
Vanhu ngavarejiste muwandu hwavo. Toda kuti maZimbabweans muno muZimbabwe nemi muri ikoko mhiri kwamakungwa nevamwe vari kupi nekupi zvako, Vanuatu, Australia, New Zealand, ngavauye varejiste panongotanga iyo iprocess yokuregista. Takaona isu muzvirongwa zvedu nekuronga kwedu neintelligence yatinayo kuti zvinozonetsa vezeki kuti vashandiswe nehurumende yeZANU kuti varige election kana vanhu vakavhota vane uwandu.